Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechishanu, Nyamavhuvhu 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino, zvinoratidza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato rezanu PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iyi ndiyo mimwe ya misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichivewo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo Triple C ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. Triple C ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North, uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanonga zvigaro. Dare reParamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge tikungoperera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapata vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapata vanopikisa vari mumadhorobha.
Patsanangurei zvishoma ipapo, zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure. Zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosiitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo kusarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrand Mohakata veTriple C vakahwina vari mutrongo vanga vakasungwa vaitwe mujere nevamwe. Kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa?
Handifunge kuti kusungwa kwavo kunotadzisa kuti vanzi vakunda sezvo zvizvo zvabuda musarudzo.
Vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi?
Maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vamwe vakuru vemapato varikuposta varikuratidza kutambira nyanya vemapato anopikisa veTCC ndirikuona varikuratidza kufarira kuti kune ma constituents avanga vasati vambohwina ava kutanga kuhwina tutasa constituents yakaita seinkai varikufarira nzvimbo dzakadaro asi chandinoona pamberi apa ndechekuti vachatsutsumwa nekuti havasiri kuona ndechekuti mukuwavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita maresalsa
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka, kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections, hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspects of the harmonized election.
Nekuda kwezvikonzero zvatataura kugwaro rino zviri pachena kuti sarudzo sakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo, mutemo wesarudzo nezviga zveSADC.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuZANU PF.
Was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation.
Takaudzwa kuti kuvhota kwakanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ, icho chinonzi chinoshanda nevasori uye chinge chine vanhu kumaruwa ese.
Vati wokushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare nevulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu.
The mission notes the concern of stakeholders on the presence of Forever Association.
Vamwe vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundusira vanhu.
Gwaro reAU nekomesa rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network netimpa chedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka, uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu, zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita se-Private Voluntary Organizations Amendment Act, na Law Codification and Reform Amendment Act, ne-Maintenance of Peace and Order Act, iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano ye-Citizens Coalition for Change. Sangano rekata senda rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka, sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro bato reZANU PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. Vamutsvangwa vatiwo vamumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vane Wilson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise Mukwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwe vangu vachidzamba dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Izvi zvinoti vindicata isusu sebato reCCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemo nemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitiro adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichitaurwa naSADC. Ndekekutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai, zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazara Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimhingamupini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vamutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abudisa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vikata Center neCommonwealth. Rakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue na Rotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRashidi Mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepamuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU-PF zvinoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato reZANU-PF, zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic yakasinyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodza block atisudzwa reason ya blokerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wecommission iyi vaRodney Chiwa vati havakwanise kutaura zvakawanda, asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, ZESNI netimpa chedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo vachibatsirana nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC makumi mana dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru, asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Ano munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha, asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU-PF ikaramba ichitonga, upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu, ndivachausunganisa venumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose, asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi, tiri kuratidza kufara chose nekuramba seZANU-PF ichitora. Expect ma young persons kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugar cane and so forth, mairrigations ari kuya kuya. And young persons should be considered first, because they were actually marginalized economically.
Asi nengo yeCCC inogara kumukobha kuGweru, valafumota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja, nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayatiyamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo zvitikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU-PF, tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kondinya nekusafa munyika.
Vatsimbara zvegava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera hapa, nokuti ndoona sokuti ndedzimwe futi icontract ye5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri kubvoita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai, nokuti life yacho iri kutibwadzwa izvozvi kokozoti dzimwe 5 years totosvike panazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti CCC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vane tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vane usapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weCCC aiwa achiri nemukana wokuhwina, nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba neruling party. Saka aiwa kana tinawo kuhwina anoratidza kuti zvipromising promising kuti tripusiri kuwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda mutsarudzo dzemutungamiri wenyika vasigire vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiri wavo angangobudirira. Ukuwo vebato rezanupiefu vachiti mutungamiri wavo atokunda kare. Vheki ine mazuva mashanu ekuburitsa zvabuda mutsarudzo yemutungamiriri wenyika zvireva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 mumatsvingo, ndini Godfrey Timba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva paJerry reFulton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure nekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. VaTrump vari kuti havana chavakakanganisa. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro, kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure mekusarudzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vachinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa sezvo kuno mvura ichinetsa, tave nenguva refu mvura ichinetsa, chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central amai Yvonne Kashiri vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMashonaland East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvaviri, hakuna matransporta vanovhorondiya kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashaya. Sedziri kweikoko ndikatora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi Makungu kunguita vanhu vanotora nezvibagi zvavo.
Vachawanda karemba vekumakonde kuMashonaland West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Mudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapurazi aigara vachena aya, zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwana kuita 7.
Mugari wekumola vaObet Siamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance, Rafarai Maguhu, vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatinayo yekuti mari dzacho dzinongodisaidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutongo tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununita kuvanhu kuve kushoma. Zvinoita kuti maeria yakaita sana Marange baina ungade amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha hwakaitika ikoko nehuri kuramba huchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 vavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinhu zvakadaro izvi. Pachada kutoshandiwa, nekuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzailimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa. Zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Regai timbotora mukana uno tinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri nevateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino.
Masorase paStudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti zveki ndaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti zveki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano paBhowera. Chamine ndiri pamusha chekupabhowera, ndinakavhota ndakatovhota. Saka tinoda kuti zveki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisaine kufa nezvara, nekuti vana vava havana tisinesi, vada kutotipedza tiese. Ndatenda zvavo.
Pano varume, taneta kana iyo mudzimu masviki wacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai? Wezeke wanganonoke seiko kunza mapepa, wanganonoke sei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai? Taneta vanhu vaMwari, kana iye Mwari acho ngaapindirewo muZimbabwe.
Endaiwo veStudio 7 nemukana unouno wamotipoti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa, ine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe munokudzvinyirwa vanhu muZimbabwe havasi kuteedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuti vamwe kuSouth Africa takambunzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzosera. Vakavadzoserera chii pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone, takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya, maballot papers. Ike zvinova kutudza kuti ari kushota. Ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziwe.
Makadiko paStudio 7, aiwa inini ndiright, ndonzi effort machakaire. Aiwa, shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura, kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika, ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202-465-0318. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindevele.